Chekwa tache Simba Stars chatwe muHarare kuedza kujairira mamiro ekunze emuno pamwe neruzivo nezve FC Platinum pachiri nenguva mutambo wakakosha uyu usati wapinda mudariro. Mutambo uyu uri muNational Sports Stadium nemusi wechitatu asi varairidzi vechikwata ichi vakaonekwa vachiongorora nhandare ichatambirwa mutambo uyu nezuro. Izvi zviri kuratidza makoshesero avari kuita mutambo uyu sezvo chikwata chichakunda pamitambo mivere iripo chinobudirira kuenda mumari zhinji yemin league stage. Asi mumwe muteveri weFC Platinum vaFilimon Musambasi vanoti havasi kutarisa zviri kuitwa neSimba Stars nekuti chikwata chavo chakagadzirira zvakakwana zvekuti vari kukunda kuti mutambo wechipiri usaite basa rakanyanya. Murairidzi weFC Platinum Nomen Mapesa anoti atora masvondo maviri apfuura kuita ongororo yekuona kuti Simba Stars yacho inotamba sei. Mapesa nechikwata chake vanoda kuzvipa horodhi yekisimisi inofadza nekukunda semafariro ari kuita vamwe vatambi vemuno vari muSouth Africa nemhiri kwemakungwa. Vatambi ava vari kunyemwerera vakananga kuzororo yemitambo pakisimisi mushure mekudadisa vatsigiri vezvikwata zvavo mukupera kwesvondo. Zveri zvatinokadevere yatove garo ziva mushure mekunge mutambi uyu akakanda chimwe chibodzwa apo Lyon yakazvambura Nice 4-1 ndokupira pamusoro petafura. Echi chave chibodzwa chemutambi uyu chechitanhatu mumitambo gumi nemitanhatu chichitevera icho akakanda svondo rapera apo Lyon yakarova PSG 1-0. Muteveri weDynamos vaLorenz Wekwete vanoti zvinofadza kuti zita reZimbabwe riri kusimudzirwa mugungano hombe seFrench League 1.
Zvinofadza chaizvo nekuti maplayers edu muZimbabwe aakusimudzirwa mamajor league ekumusorosoro ikoko kune matimu anogona. Tanga tichingoziva kuti maplayers edu anongoperera paSouth Africa chete voita mbiri paSouth Africa asi kuikoko kwaari ikoko France ikoko tinofara ligi hombe.
Mutambo weLyon unotevera uriko nechitatu neNantes vobva vaenda pazororo kusvika musi wa6 ndira. Asi kadewere haasiriye ega ari kuenda kuzororo ari murufaro zvichiteverawo talent chawapiwa uyo akabatsira amazulu kurova Chipa United 3-1. Izvi zvauya mushure mekunge murairidzi wemuno Kaitano Tembo akafambawo nechikwata chake cheSupersport ndokurova Baroka 3-1 nekuenda pachinhano chechina mugungano rezvikwata makumi maviri. Mumwe murairidzi ari kufara akatarisa nezororo ndewe maWarriors Zidravik Lugorusic. Chero kumufadza matambiro aOvid Garuro uyo nezuro akabika chibodzwa cheBlack Leopards mukurohwa kwayo 2-1 nemuroka Swallows mushure mekukanda zvibodzwa zvese zviviri apo Leopards yakaita mangange 2-2 neKaizer Chiefs pakati pesvondo. Lugorusic akashoropodzwa apo akadaidza Karuro kumaWarriors asina chikwata chaitambira pamitambo yeZimbabwe neAlgeria. Chimwe chiri kufadza Lugorusic kosimuka kwakama Billiard uyo pamitambo miviri yapfuura atamba zvinodadisa nekubika zvibodzwa zveKaizer Chiefs. Asi Embirino Mota haana kufambirwa nezvinhu zvakanaka mushure mekunge chikwata chake cheReading chakanorohwa 3-1 neBrentford mugungano repasi reChampionship kuBritain. Macha Omunetsi akanotorawo point yakakosha kunze kwemusha apo Rams yakashanya ndokunoita 1-1 neOlympic Marseille kuFrance. Zimbabwe iuda vatambi vese ava mumitambo yayo ye-2021 Africa Cup of Nations ne-2022 World Cup. Aimbotambira maWarriors Joe Mugabe anoti Zimbabwe ikaunganidza vatambi vayo vese vari kurura kunze kwenyika ari kuona maWarriors achibudirira pamitambo neBotswana, Ethiopia, Ghana, South Africa neZambia.
The most important thing yekuti maWarriors abudirire it's all about the preparations nekuchuza our best players at the moment, whether they are playing all over the world, where they are playing, as we tikavapa chance everyone, all Zimbabweans who want to play, and we will have a good team, because mazano tanema players akawanda kutamba outside Zimbabwe, which they are gaining very good experience, which can only work in our favor. Saka it all depends kuti alingari in charge kukocha national team aka user the wild best players ariko esnes and choose the best teams to represent us for those tournaments, and on top of that, like what I said before, vakaita good preparations. If Zifa makes the environment conducive kuti ma players did not try for one, there's no point they would tingatadze ku qualify.
Vatambi vakawanda vari kunze kwenyika vanowanzodzoka kumusha panguva ino yezororo yekisimisi sezvo mitambo inombomira kutambwa. Asi hameno kuti gorenu zvinokwanisika here nenyaya yeCOVID-19 iyo yandengendesa pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.